Ichokwadi mukomazulu kuti vana vekugokomere nemusi wesande kwakaenda mapurisa anenge maviri vakanga vafambira nyaya yavo yavanga vachiinvestigeta ipapo yekurohwa kwakaita mumwe mwana. Saka vasvikapo vana vechikoro vanga vane magrievances avo vakazotanga kudemonstrata ipapo zvakakonzera kuti utungamiriri hwechikoro hunodana reinforcement kutume mapurisa kudana yamwe mapurisa. Mapurisa akareinforceana nobva vatanga kundorova vana vechikoro ipapo. Vamwe vakavata vari muchikomo vakatanga kuvasunga kubva musi wesando yoyo manheru mande vakavatora futi vakaenda navo kumasvingo rural police station. Saka vasvika kumasvingo rural police station ndopatakazopindira kusvika officer in charge vatenderana nesuwo kuti ayo vana ava varegedzwe vadzokere. Vakazotiwo vachaprocedure nevana ava kuburikidza nevabereki vavo kana vaona kuti pane need yokuti vaende mberi nenyaya iyoyo. Saka tsamba yatanyorera mapurisa ndeyekuti vaite mainvestigations yekuti ndivanani mapurisa vakainda vakandorova vana, nokuti vana vakarohwa vakakuvara zvakaipisisa. Vanoda kutoti vandorapwa, vairova chero pavada mumusoro, vairova mavhidhiyo atinawo nemapikicha atinawo, ndo zvavanoratidza. Saka tavapa 7 days zvokuti vatiudze kuti ndivanani mapepetrator siwayo. Kana vachinge vakona tobva takwidza nyaya yedu kumusoro. Saka itsambawo futi yatatumira kuna dispo pamwe chete napropo yemasvingo.
Ko, chii chakakonzera mhirizhonga iyi yakazoita kuti mapurisa adaidzwe?
Nyaya hombe iripo mukoma ndeyekuti nyaya dziriitwa pagokomere hadzibatwi zvakanaka, hadzibatwi zvakaenzana. Nokuti pane pakamborohwa umwe mwana wechikoro pavakarovana pakasuspendwa vana vakawanda ipapo. But pepiri zvepakazorohwa umwe mufomu 4 achirohwa nemufomu 6, but nemhaka yekuti yanga iri hama yasista wepo ipapo apo hazvina, havana kugona kumusaspenda. Saka vana ava vaida kuenda kundonzwa kumafomu 6 kuti chii chaitika. So vachida kuenda kundonzwa ikoko, headmaster ndopavakavabhloka muningi murodhi. Vana vanokubva vatanga kutema mota yaheadmaster, zvakakonzera kuti headmaster uyu agofonera ningi akatanga security ipapo pachikoro nokuzofonera riot yakakonzera yakazouya yava kurova vana, vaingovarova pese pese chero pavari.
Saka vana vakakuvara vangani chaizvo?
So vana varipo vakakuvara so far vatakwanisa kuona vanosvika kuma15. Vakarohwa zvakaipisisa, vaingorohwa nepose pavanenge vada mumusoro pai vakakuvara zvakaipisisa.